A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This February, Thursday, 26th, 2015. You're watching the Women's Roundtable, Ngati Kurukurei Madzimai, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mthanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the issues of the relationship between domestic workers and their employers. What are your views on the issue?
Mm-hmm.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday. But for you women out there, Thursday is your day. You need to tune in to the Women's Roundtable. Ngati Kurukurei Madzimai.
I see Hluzeni Bomama. We are also on the internet. You can find us on the web on www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, loba njalo ku www.voandebele.com.
Okay.
Today on the Women's Roundtable, we're looking at the issue of domestic workers and the relationship between them and their employers. And in terms of the labor relations, domestic workers' employment regulations, a domestic worker is a person who is employed in any private household to render services such as housekeeper, childminder, or if it's for the disabled or aged, minder, yard or garden worker, cook, irrespective of whether they stay at their place of employment or not. And it's also irrespective of whether they're in the urban areas or rural areas. In the same regulations, Marvelous, domestic workers should also get a contract upon employment, but it appears most workers are not aware of this. And on engaging a domestic worker, the employer is required to inform the domestic worker in writing of the nature of his or her contract, including, amongst others, PJ.
Mm-hmm.
There also must be a stipulated what is her grade, what is her rate of pay, and when it will be paid. The free use of water for normal domestic use, the period of notice required to terminate the contract of employment, the hours of work, details of any bonus, accommodation, transport and lights allowances, sickness benefits, vacation leave, and all those things.
But PJ, as we know, there have been recent cases of abuse of domestic workers in the countries, which seems to be in the increase, where in one case, a domestic worker in Glenora was scouted by her employer. But the employer, when they were taken to court, they were given and warned and cautioned, ruling. And that has really sparked off infuriation in many women rights activist groups. Even on the group that we are at, Paushangwari Wedu, we saw a lot of issues also being discussed. And when you look at Dandaro Remadzimai and us, they were also discussing these issues to say what can be done to remedy this situation. Because it's not only domestic workers that are being abused, but there's also allegation that the domestic workers as well are also abusing
the children
when the relationship goes sour, PJ.
Abuses of children, abuses of even cooking the wrong things for the employer just because you are really mad at the employer. And there's also been some cases of where domestic workers have taken over the household. It starts off as sexual abuse by the husband of the household. And then on analyzing the situation, you find that the domestic worker has been doing almost everything what the housewife should have been doing, like the making of the bed, things like even tidying the bedroom.
I think that's
things
where,
like washing the laundry, the undies, and so on.
Yes.
Those are the things that sparks off some disputes.
Yes, I think, PJ, that's where the issue of the contract comes in, because you, when you join as a domestic worker, you're supposed to be told that these are your duties, this is what you're supposed to do. So if your employer then asks you to wash, you know, private clothing, you know, their husband's, you know, undergarments, you have a right to refuse. And you can renegotiate your contract. But I don't think a lot of people know that. And I spoke to Precious earlier on, who heard from in South Africa. And she was saying that she works 3 days a week. And she finds that she is treated better by so-called white employers than her own color, because for some reason there is no, you know, like laid down procedure as to what your role is as a domestic worker. The minute you get the job, you're supposed to perform all the duties that is assigned. But, you know, like what she was saying is there's no contract and basically you have to, you know, play it by ear, which is a really sad case in this case.
And there is no separation of duties. As you said, the contract should be the document that would stipulate that are you a nanny, are you a maid servant, or you are a gardener, all those things. But you find that in most Zimbabwean households, you are the nanny, you are the maid, you are the cook, you are everything. And you work from 7 a.m. or 6 a.m. when the children are going to school, up to 10 p.m. when they go to bed. Aiwa PJ chokwadi icho, aiwa nasi muchirongwa chedu chengati kurukurei madzimai. Tiri kutarisa ukama uri pakati pe vashandi vemumba nevashandirwi kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Vari kunyatsoziva here kodzero dzavo ivo vashandi vemumba uyezve vashandirwi vanoziva here kuti kana mushandi apinda basa anofanira kunyorerwawo chibvumirano. Chekuti mabasa ake anoita pamba ndeapi. Zvanyanyo shungurudza vazhinji ndezvekuti tiri kuona mumazuva apfuura pakange pane nyaya dzakawanda dzekushungurudzwa kwevashandi. Uyezve kune rimwe divi vashandiwo vachinzi vanga vari kushungurudzawo vana kana ivo muridzi wemba. Kana zvonzvanyanyo nyanyisa asi PJ sekutaura kwataita tuda kuzonzwawo kune nyanzvi dzedu dzakamira pari zvino saka ndichambokupa nguva kuti utidedede neisindebele kuitira kuti tichipinda munyaya chaiyo nokuti aiwa pane vazhinji vada kupinda muchirongwa chanhasi.
Kuhlelo lwetu lamhlanje asiihluzeni bomama sihluza udava lobudlelwana phakathi kwalabo abasisebenzelayo ezindlini labaqhashi. Sokuphume izindaba eziningi zokuhlukuluzana umqhatshi ehlukuluza isisebenzi kubonakala njalo isisebenzi esisebenza endlini sihlukuluza sesibhodlisela ebantwaneni omunye kuthiwa watshisa umntwana ngoba ehlukuluzwe ngumqhatshi wakhe omunye njalo watshaya umntwana kwaba le video eyaphumayo ya circulate sibili ezindabeni lapha la ku social media lapho wayemgcoba lokumgcoba emkhama umntwana omncancane oleminyaka kumbe mbili a toddler of about 2 years esichayo khona lapho yikho ke ukufuthelana konke khona lokho yikho esifuna ukuthi sikuhluze lamhlanje kodwa ke abanye esikhulume labo bathi bona omedem abesilungu abesikhiwa yibo abangcono bangabaqhatshi abangcono ukwedlula abethu abangithi abesintwini.
Aiwa, nasi PJ, vanhu vanenge varikuda kunyatsonzwa kuti zviri kufamba sei nekuti pari zvino tine mumwe munyarikani wedu Gweta amai Charity Chibaya. Mai Charity Chibaya tokuchingamidza ipano pachirongwa chedu.
Ndinotenda.
Aiwa, tinoziya kuti makambotibatsirazve svondo rapfuura asi vazhinji vanga vachinyora vachiti ngavadzokezve seGweta vambotibatsira kuti isu sevasikana vemumba zvii zvatingaite kuti tiwanikwewo tichichengetedza kodzero dzedu tichinge tapinda mumabasa.
Zvakanaka zvakakosha kuti vashandi vazive kodzero dzavo. Chekutanga ndoda kutaura nezveminimum wage vamwe angange vasingazvizivi. The Zimbabwean law is stipulates that actually the minimum wage is between 85 to 100. So kanisi minimum ndo mari yakadzikisisa yacho. Saka ukaona uri mushandi wemumba uchitambira mari iri below $85 means uri kutodzvanyirwa kodzero dzako. Saka kodzero advice angati ndingavapa ndeyekuti vanofanira kuapproacha pane magovernment offices anonzi National Employment Council for Domestic Workers, NEC. Ndokwavanokwanisa kuenda vachinobatsirwa ikoko maofficesi ekuti mukabvunza pamagovernment offices especially kulabor kumakumbe building paya vanobatsirwa kuti voita sei kana vari musituation yekuti vari kudzvanyirwa kunyanya panyaya yemari. Uyezve ndoda kuwedzera nditi panyaya yekuti vari kushanda sei mudzimba ngavazive kuti vakangofanana neany other worker. Ini na melawyer by profession, nditoriwo mushandi kwandinoshanda, tinoregulatwa nethe Labour Act. They also fall under that generally to say they have the right to be dismissed upon a notice period of 3 months, for example. They are not supposed to be unfairly dismissed. Nemutauro wechiona ndeichava havane kodzero dzekuti havangomuki vakadzingwa basa pasina kupiwa chikonzero chekuti chii chaitika. Saka zvinhu zvakakosha kuti vazive kuti vanofanira kuzvitora sevashandi ivo pachezva vasazvizvikisira kuti zvandiri mushando wemumba pamwe hakutorina kana gwaro rinondichengetedza. Magwaro acho ariko anotovachengetedza nokuti vanotobatwa sevashandi nokuti vanhu vari kutoshanda vanotoregulatwa zvanambotora nemutemo wenyika wevashandi unonzi Labour Act.
Aiwa,
zvakakosha kuti vazive izvozvo.
Tinokutendai Gweta guru, Mai Rachel Chibaya, ndaenda kupa irimwe zita
Asi tinokutendai mai Rachel Chibaya nekutidzidzisa nenyaya iyo yamataura. Momboti dedede asi tisati tadzoka kwamuri. I think we also have our other guests. We have my Lucia Gunguo, and we also have
my Samu Tongoona.
Yes, from South Africa. So maybe we will take my Gunguo, and then we'll come back to you so you can just take us through some of the labor, the laws that can actually protect domestic workers. Hello, Mrs. Gunguo.
Hey, Makadiko.
Hello.
Hello, Makadi Zenyu.
Aiwa, tiri nani mai Gunguo. Mapinda mchirongwa, tatiri kubatsira na panyaya, yekutarisa kuti mabasa, kana musikana achinga apinda, anaitwa nemusikana ndi api. Uyezve, anofanira kuitwa namai vepamba ipapo ndi api. Imi, semuna anomboshanda achitaurawo nevanhu vakaroorana.
Adidika. Chekutanga regai nditi ndinotenda nemukana wamandipa. I think tikatangira ngatitangirei pakutarisa ukoshi hwemusikana webasa. Nekuti dzimwe nguva uri kuzoti vanhu vaamudzimba imomo vasikana vachishanda basa rimwe raakuitiswa nezvaane mabatirwo aanoitwa nekuti anenge ari munhu asiri kukosheswa mumaziso emunhu aari kushandira zvinopedzisa zvautwa ngemunhu ari nhapwa. But pane kamwe kangirikini kamudenga kachisekunika pamawhatsapp kemwana akabvunza mai vake akati nai amai chikwama chenyu ichi chine $500 munogona kuchisiya here kumba chiine mari hamutye here kuti musikana anozokubirai mari zvikanzi handingambosiye chikwama changu chine mari yangu $500 ndingachisiya kuchisiya nemusikana webasa hazviite ndinotakura bhozi mari yangu inokosha ndingabirwa zvikanzi kwasi ini munondisiya wani nemusikana webasa
kuti akakosha ndeupi mwana kana $500
aditi maona saka chekutanga tiri kuti musikana uyu ambouya pamba apa ari kumboita basa rei ndamusira mwana wangu chine mwana wangu anokosha kudarika kunyange mari yangu saka munhu anochengeta zvinokosha zvangu kudai izvi wandinosiya mumba mangu mune fenicha yangu yese yandashandira makore handitinenge tatora makore tichitenga masofa taunganidza mari dzekutenga mafiriji tosiya madhoo akashama tichisiya munhu yarimo aine vana vedu vanokosha saka chekutanga ndechekuti munhu ari kushandirwa koshesa musikana webasa kutanga
I watombo kubatai muromo ipapo PJ. This is very interesting. My Gunguo brings in a very interesting dimension.
Yes.
That as employers, we also need to look at how we value also, domestic workers even.
The maids.
Yeah, when you leave them in the house, you're leaving them with virtually your whole life savings and everything, your and furniture, everything your children. Mm-hmm. And then, but when it comes to treating, we are not treating them right. Mm-hmm. And also we heard from Ms. Chibaya there, who was telling us that the minimum wage for domestic workers in Zimbabwe is between $85 and $100. Mm-hmm. So if there are some domestic workers that are out there and they're earning less, they have some kind of recourse that they can take. Mm-hmm. There are some organizations that they can approach, and they also need to get a contract. That was very important.
It's very important, Slekwit, Elikona, in the house. Ikwita, Nkosikazi Rashe Uchibaya. Ngizabeloke ntolekela nxa kuthi liyabe lilombuzo icela lifone listinde ngocingo sicubungile sihlaziye udaba lolu olobudlelwano phakathi kwamqhashi labalabo abasebenzela ezindlini. Kodwa ngingakayi kunkosikazi Samu Tongoona, wathi ngithi fahla-fahla okukhulunywe ligqwetha unkosikazi Chibaya. Unkosikazi Chibaya uthi kuqakathekile ukubana nxa uzodinga umsebenzi, uthole i-contract, i-contract. Kodwa ke ngiyakwazi ukuthi nana, it's easier said than done because you'll be desperate for employment.
Yes.
So you won't be looking at all those things. Kodwa ke okuqakathekileyo yikuthi ukhangele ukuthi unikwa malini. EZimbabwe iminimum wage kuthiwa iqalisela kumadola amashumi athoba mnembili lanhlanu, $85 kwalikhulu, $85 to $100. Nxa unganikwanga imali leyo ukhulume lomqhashi wakho, ungahluphani laye okokuzondisana kumbe okokulwa lilwela ilimali. Umtshele nje ngesihle ukuthi hachi kodwa imali ezinikwa abanye bonke $85 kusiya $100. Mbengicela ukuthi nana lani linike iyona leyo imali. Ngakuhle likhulumelana kakuhle. Kodwa ke nxa ukuthi kuyabe kwehlule lila zonke inhlanganiso ezilakho ukuthi liziliphathise amagqwetha alakho ukuthi aliphathise ukuthi lithole leyo mali ngoba lani phela liyabe lifuna uselela izimuli zenu. Nkosikazi Tongona, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani?
Hayi siyaphila. Wena ke njengomama la ule muli yakho uyasebenza sukubonileke ubudlelwano phakathi kwabaqhatshi lalaba abasisebenzela ezindlini.
Ngiyakubona kaningi. I'm sure into ekhona yakuqala ngeyokuthi i-contract ibe khona.
Yeah.
Phakathi kwe kukamate naloya ebemsebenzelayo kodwa uhlupho olusuka lube khona I'm sure i-desperation yeah. Yesiyeza ukuthi umuntu afune nje noma nguphi umsebenzi bengilalele omunye umama lo okhuluma ese I'm sure ukhuluma eseHarare ekhuluma ukuthi i-minimum wage is $885 yes I'm sure umuntu uma kukuthi ehluphekile akasanaki akasabheki ukuthi kumele athole imali engakanani uthatha noma umsebenzi and then ngokuya kwelanga mase sihlukumeza lapha endlini and isikhathi esiningi amantombazana ma kungama weekend bahlangane emaphakhi bahlangane kuphi emasontweni bayadiscussa ngendaba zama-salaries abawatholayo so ngokuya kwesikhathi usethuka sehlukumeza abantwana lapha endlini and futhi singawubona isikhathi esiningi singabothi like ama-employers yibo ababi isikhathi esiningi no amantombazana lawo futhi lapha endlini abanye omunye akatsho like ukhipha yonke into to yourself akakhona ukuthi ajeonte ukuthi lokhu onke khona like yes ma kule contract kumele i-contract leyo kufana ukuba ukusebenza endlini nokusebenza lapho esisebenza khona ma kune-contract ama aku-contract yomela alandele so isikhathi esiningi thina sifuna ukublema la abasithinzelwayo singabheki futhi nalo osebenzayo ukuthi yena ma ama-jobs awanikeziweyo ngoba omunye ma angaphuma aye ngaphandle uvumele nelo mama ukuthi ngozogezisa abantwana ekuseni ngozobaphekela ukudla kwabo besiye esikolweni ma angaphuma aye ebanganini ayihlangana nabangani bamtshela ukuthi hhayi wena bayakuqilibezela why ungathi yena umama wakhona avuke yenzela abantwana bathi kuseni and then ma sefika lapha endlini usele-attitude already ngokutshelwe ngomunye ukuthi akhulumisane nalo amsebenzelayo ukuthi no mama mina maybe bengibona ukuthi ingasizi kanje sayenza kanje
ubambe khonapho ecingweni sizophenduka kuwe njalo
allright.
Basically, what she was saying, Mrs. Tongona is saying, yes, I understand there is a contract. Yes, I understand there is a minimum wage of $85 to $100, but you'll be desperate for work. So you end up, the domestic worker actually takes anything, $35 or $40, because they'll be desperate at that particular time.
Yes, I can
but,
understand.
But we shouldn't all blame the employers on such a situation, because when that person, they agreed initially to give each other that amount, but they wouldn't have stipulated the duties, what they are going, they are supposed to be doing. And then when they go out there to the park, when they take the children for a walk or the dog for a walk, they meet other domestic workers. And they then they in turn, they tell them that you're not supposed to be doing all that.
I can imagine, PJ. I mean, it's not a very unique case because even here in America, this situation is not only happening in Zimbabwe or South Africa. No. It's even overseas in the UK and the US. But before we delve into it, we have a caller that I've been holding on. Sisirumbidzai makadienyu.
Sisirumbidzai makadienyu.
Aiwa, tinokutambirai pano pachirongwa chedu. Taurai henyu.
Ah, and I don't go to some
imimi munoita basa rei sisirumbidzai.
Apana.
Pari zvino apana, asi pane zvamadzidza here kune zvamanzwa.
Yeah, ziriko.
Ai what? Nokutenda isi
sirumbisa. Kozva makambosangana nazvo pakati pemushandi nemushandiro.
Aiwa, pakanaka sirumbidzai, tinokutendai chaizvo, nokuti ndimi madzimai atiri kuchema kuti mupinde muchirongwa, nokuti kudzidza hakuperi, manzwawo kuneva, you know, kuna ana gweta vari pano, tina mai gunguwo vari pano, tina sisi tongoona vari pano, saka kudzidza hakuperi, tinokutendai kunge manga muinesi pano pachirongwa.
Ichokwadi.
Aiwa, tosangana zvakare svondo rinouya pamwe, pane zvimwe zvamungazode kutaura nezvazvo.
Ati tichizoona kuti tichatambonzwawo marai nemu kufamba.
Aiwa, tinotenda. Maita basi. Aiwa, bye-bye.
Before you can go on to the to our next guest, I just wanted also to mention, before I forget, I'm an old woman. Marvelous. Mrs. Tongoona actually mentioned communication is very important between the employer and the because of the cases of abuse and cases of something fatal happening, it's all because there is no communication between the employer and the employee.
Yes, PJ, I think
they bottle up a lot of things, then they end up taking it out on the children or something else.
Yes, I think before we move on, we will go back to Mai Gunguo. If you can just take us through, what do you teach, especially the young women that are going into a marriage, what are their parameters as a woman in the home, and also how should they be treating their domestic workers?
Okay. I'd like to say, firstly, if a woman is getting married, what is it that she's going to do in that marriage? Things that no one can do for her. There should be boundaries. When it comes to cleaning of the house, when it comes to, you know, cooking for the husband and all those kind of things. But there are things certainly that no woman can do for a married woman, like sleeping with your own husband. I won't maid kuti chindikarirawo nemurume wangu.
Aiwa, ichokwadi.
As you get married, unofanira kutongopinda uchiziva kuti there are things that she cannot do. Saka kana musikana webasa akawacha maandawe yababa, andawe chinhu chisingafane kuonekwa, chinofanira kungozikana nevaviri ava. Zvino kana akuchiona, akutoziva kuti nhasi baba vepano vakapfeka ndofunga reredhi randakawacha, kana kuti pamwe nhasi vanenge vane rebhureki. Which means if ina akatarisa murume wako, haachamupe respect yaanga achifanira kumupa. Zvakangofanana nesu madzimai patinorohwa nevarume vedu. Tichitanga kuroorwa tinenge tichave kudzidza tichiita sei, unoziva uchimurespekta uchidini, but the moment yaunongotanga kurara nemurume wako chete, chimuonai mukadzi after 4-5 years, vanhu vaya vatojairana vazivana because hapasina chakavanzika chandisingasazive. So same applies to a maid. Kana akatanga kuziva zvinopfekwa nababa, nguo dzemukati, respect yaanga achifanira kupa baba haacharapi. Ende iyo maid akatanga kuita basa rekuseva dhedhi chikafu, baba vabva kubasa, mai vakutorova ngonono vakarara, musikana ndiye achanovhurira dhedhi, akapfeka night dress. Ende munoziva machira atinorarisa nawawa ema night dress kuti anondengendenga handiti, asiyana nehembe dzatinopfeka masikati. Ndengendenga achibva kunovhurira baba dhoo, baba varuma shure vachiona musikana, vapedza onokota machiva pachikafu, mai vatoku bhegi varara hope, achimirira kuti vadye, achivabikira tii pavari kuona Liverpool. Mangwana moona musikana uya apedzisira atora chii murume uya. Saka mudzimai akaroorwa ngaatongoziva kuti pane zvisingaitwe nemusikana. Orait, vamwe vanoti tinoshanda.
Mai Gunguo, thank you to our guests, Mrs. Lucia Gunguo, Mrs. Rachel Chibaya, and Mrs. Samu Tongoona. We are now migrating to our internet on www.voazimbabwe.com, but please stay on the line. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Mina practice is Jeremiah. Cecily Chiage. Kulabo abalaleli bethu abe radio sesiya ke ku internet ebulenjini lilaleli.